Gurukota rezvidzidzo yapamusoro Professor Jonathan Moyo vakati urongwa hwekuvaka Robert Gabriel Mugabe University hwange hwagara huripo nechakare, asi mudzimai wava Mugabe, amai Grace Mugabe, ndivo vave kuvamhanyisa kuti chikoro ichi chichivakwa. Vakati zvichitevera basa guru rakaitwa navamugabe munyaya dzedzidzo, dare remakurukota rakaona zvakakodzera kuti hurumende ivabatsire kuvaka chikoro ichi, uye vachakurudzira zvimwe zvikoro zvepamusoro nemakambani kuti vabatsire mukuvakwa kweyunivhesiti iyi. University of Zimbabwe ndiyo ichabatsira kuvakwa kweRobert Mugabe University, iyo ichange ichiita zvescience, technology, engineering nemathematics kana kuti STEM, uyewo zvidzidzo zvayo zvichatangira pachinhano chemasters degree. Patove nemakomiti masera akatoumbwa kutungamira mabasa ekuvakwa kwechikoro chepamusorosoro ichi. Mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo yepamusoro Dr. Godfrey Gandawa vanotsanangura kuti hurumende yaona zvakakosha sei kutsigira Robert Mugabe University.
Cabinet yakwanisa iyo kuapprova kuti wane $800 million ichatanga kushandiswa kuvaka university iyi. Mari iyi yaiswa nehurumende segrant. Then cabinet yaapprova zvakare $200 million pamusoro yatinoti endowment fund. Endowment fund iyi imari inoiswa kuti tatarisa kuti zvii zvinoda kurisechwa, kuti kutsvagurudzwa research ndezvipi. So 200 iyi ndo zvainenge ichishanda kuti ipinde muresearch dzakawanda kuti maresearcha edu vawane mari yekutanga kurisecha maproblems anenge achiitika munyika nekugadzirisa kuti zvilide pakuburisa maproducts.
Dr. Gandawa vanoti Robert Mugabe University ichange yakakosha chose, uyewo ichabatsira zvikuru mukudzidzisa vanhu vachabatsira kupedza matambudziko akatarisana nenyika.
Haizi vanhu vanenge abva kumazvikoro, inotora vanhu vanenge vabva kune mamwe mayunivhesiti kureva kuti inenge ichiita zvidzidzo zvepostgraduate, mamasters, maphd neresearch. Research idzi dzinoburikidzira nezvinhu zvatinoita muno munyika kuti tigadzire masolutions emaproblems anowanikwa muno munyika. Kureva kuti research idzi dzinenge dziri research dzemhando yepamusoro.
Asi mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Zembe, vashora dare remakurukota nedanho rekutsigira kuvakwa kweyunivhesiti yavamugabe iyi, vachiti hurumende inofanira kutsigira mayunivhesiti ayo, kwete vamwe vanhu vari kukonzera kutambura kweveruzhinji munyika. Munyori mukuru musangano revadzidzi vezvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union, Makomborera Haruzivishe, audzawo Studio 7 kuti kuvakwa kweyunivhesiti kumazowe navamugabe nemhuri yavo hakunei nekuti veruzhinji vawane dzidzo yepamusoro, asi kuda kuvandudza bhizimisi ravo mudunhu iri. Vanotiwo kana chikoro chakavakwa naamai Mugabe kumazowe chinonzi ndechenherera, chinodhura kudarika zvikoro zvakawanda munyika. Vana vanodzidza pachikoro ichi vanobhadhara mari inodarika madhora zviri zviviri pakotoro, iyo inove mari yakawanda kudarika inobhadharwa nevadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro zvizhinji munyika.
Takutarisa isusu yunivhesiti hainei nekubatsiridza vadzidzi vemuno muzimbabwe kana kuti dzidzo yedu muno muzimbabwe, nokuti mayunivhesiti agara anturiko, agara hatorina mari. Hurumende kuti tiyabudisa 1 billion yekuti imwe yunivhesiti ivakwe hazvina ipundudzo, hazvina njere kana zvichitarisa kuti kumayunivhesiti already vagara vanotori nezvikwereti zvinosvika 100 million zvinhu zvavari kuratidza kuti havasika nehanya yekuda kubhadhara.
Mutevedzeri wasachigaro wecrisis in Zimbabwe Coalition vaGeorge Makoni vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nemhuri yekwamugabe ndezvekuramba ichivandudza bhizinisi rayo kwete kubatsira veruzhinji.
Tinoona kuti mazoe vada kuiita nzvimbo yavo, tichitarisa kuti kune purazi ravo riya Alpha and Omega, totarisa futi kuti kune chikoro chemudzimai wacho. Saka ndingoona sekuti inyaya yekuti vari kuzvipa masimba nembiri, asi hazvina chinombofadza vanhu vazhinji. Uye vekabhineti chavaitira izvozvo kutsvaga kumufadza, nekuti ndo zvinoita kuti varambe vari pazvigaro zvavainazvo.
VaHaruzivishe vanoti havasi kushamiswa nekuti vamugabe nemhuri yavo vari kunovaka yunivhesiti kumazowe, vachiti vanofunga kuti ichi ndicho chikonzero amai Mugabe vari kutandanisa vanhu mumapurazi ari mudunhu iri akaita seArnold neManzou.
Izvi zvinoratidza nhafu hunzire uye nekusasvoda kuba kuri kuitwa nemhuri yekwamugabe. Iyi tikatarisa mai Mugabe, Grace Mugabe, akadzinga vanhu kuArnold Farm ikoko kumazowe mwedzi mishomashoma yapfuura, and also mavhiki mashomashoma yapfuura akatora mazowe dhemu akaritira varake. Iko zvinova kuti avada kuisa futi Mugabe University ikoko, ari kuti ichaiswa $1 billion.
Asi mumwe murairidzi wepa Great Zimbabwe University vaJoel Mukusha varupidza danho rekuvakwa kweUniversity Robert Mugabe vachiti izvi zvingadai zvakaitwa kare. Vati nyika zhinji muAfrica dzine mauniversity yakaita sei iri kuda kuvakwa. Vatiwo zvidzidzo zvichange zvichipiwa neuniversity iyi zvakakosha kubudiriro yenyika. Migwagwa yakawanda mumadhorobha yakatumidzwa zita ravamugabe, uye vamugabe ndivo mukuru wemauniversity ese hurumende munyika. Vechidiki mubato ravamugabe rezanu PF vari kudawo kuti nhandare yendege yeHarare International Airport ishandurwe zita kuti inzi Robert Mugabe International Airport. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.